Ato chikanso yodaira kuti minister of finance akatoibvisa kudhara kuti mihoro yemassive servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushando wehurumende iyi 1000 RCGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzwa 2.36 ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutsire mari inoshandirwa nemacivil servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapruvhwe nemukuru wenyika, zviapruvhwe nevefinance, mari dzavo dziuite mumaakaunti. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, hachisi zvokuti vanhu vangada kupinda mustreet kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, sungiro redu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Tiri kuti sehurumende machiremba aya vari kutadza kunzwisisa mutemo. Nyika ino inofamba nemutemo, ine bumbiro remutemo. Saka tine mutemo weLabour Act. Saka iko zvino tiri kuona kuti machiremba aya vakataurirwa nedare reLabour Court kuti vadzokere kumabasa panguva iyo zvemihoro yavo zvichitariswa nehurumende. Saka isu sehurumende hatiri kufara nezvirikwa zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvapfuurira vari kubackground kwavo, vari kuvapfuurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo, kana kuri kudzingwa kana kuri kususpendwa basa. Zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vange vari kuranga mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.